Nuvimbo mchenje iye titaura na iye anoti iye aienda kubasa akasenga kamera endeni papane vechidiki vaikonana nemapurisa esuburb town padhuze nepazim post muna Julius Nyerere uko vanotengesa vachikuvura kuti mauraisaji mumwe wedu amakarova akafira mujeri tamangana saka mapurisa paakaona Ruvimbo achipfuura akasenga kamera vakabva vati endai munobata munhu mapurisa echikadzi ndoakatibatai munhu rova yemunhu yasaseidi anditi vakati dhilai nemunhu iye arotora maticha zvamwe vechirume ndovakazovinda vatanga kumurova musana kwese nekumagadziko
saka ane mhosva yaakapomerwa here nemapurisa kana kuti akasungwa here
aiwa vanomusunga vakangomurova vakangomusiya ndipo paakazofonerawo shereke kubasa nevamwe vanhu vanoti akabva anisa kuchipatara chiri muHarare kuti arapiwe awanewo kubatsirwa
saka achiri muchipatara here pari zvino
aiwa pari zvino ari kumba ndaitaura naye nezero manheru nanhasi makuseni anga achiti hanzi musana wake ndiwo wakangoita kakuoma asi ari nani zvake hanzi ndikazorora nhasi pamwe mangwana ndinenge ndava nani anga achitarisanaenda kumapurisa nhasi kuti anonoripota nyaya yake yekurohwa
saka hamusati manzwa kuti akwanisa kumhangara here nyaya iyi kumapurisa
ndakanisa ndataura naye but pandataura naye nhasi makuseni anga achiti mukoko ari kugadzirira kuchaende saka ndizi hana kuzobvunza kuti waenda here kana kuti hasati waenda
tiri kuona kuti iwewo munhende wakamborohwa nemapurisa nguva yairatidzira vesangano reatuzi iwe uchiita basa rako muri kuona sei zviri kuitwa kuvatori venhau izvozvi nemapurisa
pakaitika zvakaitika muna November zvekubvisa vamugabe pachinda vamunangagwa pakaita kamwe yakayake kuti she zvinhu zvinogona kuchinja vatapiwe nhau nezvimwewo zvinhu of course zvinogona kuita sei mabatiro azvo zvinokwanisa kuchinja asi zvatakona ndezvekuti zvinhu izvi zviri kutoita hoi in actual fact media landscape yedu yakutoshatwa down zvekuti takutotya and especially kana zvichiitwa kune vechidiki vechidiki tichazoitika ndechekuti kuchagumisira kwava nevatapiwe nhau vechidiki vagara vanototya takungonyorawo nyaya dziya dziya dzekuti kuita kuti ndisaita sei ndisazobatwa kuita kuti ndisazorohwa ndinova idzo nyaya dzisingabatsiri
saka imiwo sesangano revatori venhau vechidiki mune zvamuri kurongawo kuita here pamusoro pekushungurudzwa ikoko
besides kuri kuripota paroda kusuyiwa ata rova mai yang journalist nekuharasa vatapiwe nhau vechidiki vanosanganisirawo inini vana Lovejoy Mutongwiza anonyorera kukcchat vana Ruvimbo Mutsvenje wekunyuzi tirikuda kusuwa ekuti zvataona nechekuti majournalist aramba achingorohwa achiabhuziwa todzokera kumabasa saa uyu arova haanoina zvinonyatanoza ndinongorohwa hapana zvazvinoitika kwandiri saa chatakaona nechekuti apa tichienda mberi ngatibatei mazita evatrova ngatibatei mafesi avo ngatibatei kwavanoshandira tikwanise kuvatsvaka tikwanise kuvasungisa kana vachiripiswa varipiswa kuti vatovave example kune mumwe ari kuda kuzorova mutapiwe nhau.